Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 22nd, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are talking about the declaration of President Robert Mugabe's birthday as a national public holiday. Good idea or bad idea? Let's get your views. We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk. And of course on our three websites, as you would know by now. And that's www.voandebele.com, www.voashona.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Please give us your views on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call in live at the following number, 001-202-619-2077. So, Zimbabwe has a new addition to its public holidays calendar, the Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, which comes on Mr. Mugabe's birthday, and that's February the 21st. And this, according to Home Affairs Minister Ignatius Chombo, is a declaration in honor of our President Robert Mugabe. This happened last week, the government took the decision last week, and per Mr. Chombo's statement, and I'm quoting verbatim, he says, "This declaration comes as a culmination of years of advocacy initially made by the founders of the 21st February movement, and subsequently by the National Youth League," and that's the ZANU-PF National Youth League. Mr. Chombo continued, "The youth acknowledging the unparalleled, visionary, persistent, and principled leadership of the President and First Secretary of the Party, His Excellency, Comrade Robert Gabriel Mugabe, and honoring him for peace, tranquility, and harmony prevailing among the people of Zimbabwe, the Youth League has resolved every year for 2012 up to 2017 that 21 February be declared a national public holiday," Mr. Chombo said. That's the topic of the day. And, of course, people, as you would expect, are very much divided on this issue. There are those who admire Mr. Mugabe. Among them, ZANU-PF supporters, they are, of course, electrified. They are joyful. They are celebrating that their icon is getting the recognition that he deserves. As a freedom fighter, as someone who has fought for, their rights. But you also have those who don't see eye to eye with Mr. Mugabe, who accuse him of dictatorship, human rights violations, and all things that you can think of that are not going well in Zimbabwe. They are saying this is a bad idea. Mugabe has left a bad legacy in Zimbabwe, and especially those from the MDCT, they are vowing to, delete this calendar, this holiday, from the calendar when they take power. Mr. Mugabe is a bad leader. And, you know, designating a day as a public holiday is certainly something that they are not in, you know, supporting. That's, you know, those are views, those for and those are against. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje, udaba lwe public holiday, olwe eye Robert Mugabe, National Youth Day. Okulilanga eselihlelwe nguhulumende ukuthi libe yi-public holiday. Bakhona ke abathi yebo kuhle lokhu abasupporta iZANU-PF bazoba khona abathi hayi this is a bad idea kasivumelani lakho lokhu. Umongameli Mugabe ngumuntu omubi osebangele ukuhlupheka okukhulu elizweni ngakho kamelanga ahlonitshwe ngalindlela ndonya eri mudariro veduwe nyaya yekutarwa kwezuware kuberekwa kwa Mugabe nemsuwe msuwa 21 February gorero garoga tukuzote rinenge ra public holiday kana kuti zororo hurumende iri kuti yatarazwa iri senzira yekuremekedza mabasa ava emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. That's our topic for the day. And joining us now is MDCT Youth Secretary General Lovemore Chinoputsa. Mr. Chinoputsa, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you for inviting me.
We now have a public holiday in honor of our president. What say you?
We have realized that it's also save in Zimbabwe. Holiday at Angopua, but in essence, there is nothing really that we can celebrate from this holiday because the Robert Mugabe Day has lost significance in the politics of this country. It's probably this holiday had been put probably in 1985 thereabout, or even in closer to when we attained independence. It could have made some sense. But the challenge that we have is that Robert Mugabe has eroded his own legacy that he created over time. His continued stay in power has made it difficult for anyone to appreciate and recognize that at one point he played a very critical role in this country. So we dismiss this as a cheap gimmick, as a cheap political stunt that is meant to revive the failing fortunes of both ZANU-PF and Robert Mugabe himself.
Thank you there. Lovemore Chinoputsa, please do stay on the line. I'm sorry, I was about to cross over to ZANU-PF activist Jim Kunaga, but we have lost him. Nevertheless, we'll be reconnecting with him shortly. Saka uri kuti chii chakashata, chii chakaipapa Lovemore kuti vaMugabe vange vachiremekedzwa nenzira yakadai?
VaMugabe havasisina chiremera chavanacho nemabatiro avari kuita utungamiriri wenyika. VaMugabe valuza credibility nekurambira pachigaro. Kubva tinoona kuti kubva 1982 vanga vari president vachingobira maelections makuru esapfuura. VaMugabe vari kutungamira hurumende isiri kukwanisa kupa vana mabasa. VaMugabe vari kutungamira hurumende isiri kukwanisa kugadzira upfumi hwenyika. VaMugabe vanotungamira hurumende inoshungurudza nekurova vanhu vasingatenderani navo. So izvi zvese izvi zvabvisa chiremera chinogona kunge chichiwanika pamutungamiriri wenyika. Hapasisina chinhu chatingatarisira chinoyemurika pana vaMugabe pari zvino. Ndosaka tichiti kuiswa kwezuva iri kutambisa nguva. Hapasisina chinoinspira vana veZimbabwe kuti tikatarisa nezvaMugabe tingati pane chinogona kutaridza kuti pane zvakanakira vaMugabe pari zvino.
Asika vari kutsigira zororo iri vari kuti haiwa vaMugabe munhu mukuru akarwira rusununguko rwenyika. Akaunza shanduko yakawanda kuvanhu vatema, akatipa ivhu, akasimudzira nyaya dzedzidzo. Vari kuverenga zvakawanda wanda zvavari kuti maachievements avaMugabe. saka vari kuzviona zvakakonzera kuti vange vachipiwa ruremekezo uru.
Aiwa vamutivamedle vamugabe havasovedza vakaenda kundorwa hondo. In fact vamugabe hatizivi kana zita ravo chairo rekuhondo ravaishandisa. Tinoziva kuti vanhu vose vakarwa hondo vane mazita avaipiwa pavaitungamirira zvechimurenge. Vakute munhu akazouya mukuvereka kwedu kunhoro hondo yerusvekusunungurwa kwenyika ino, munhu akanga achibatsiridza angori iye munhu akanga akaenda kuchikoro asi kunatsa kurwa chaiko hapana zvavakaita. Asi chero zvazvo pane zvavakaita, tinotenderana kuti hapane zvazvimwe zvavakaita zvishoma izvozvo, asi havana kuzviita vega. So kuti titarise kuti vamugabe vanofanira kupiwa zuva, nekuti chete vakanga varipo pairwiwa hondo yechemurenga hazvina kukwana. Vamugabe vakauya vakatungamirira nyika vakapa direction muna 1980. Asi isusu tiri kuti aiwaka matakadzika kare haanyaradzivana. Vamugabe vakazorasika pakuramba vakabatirira pachigaro. Vamugabe vakazorasika pakutadza kuziva kuti nyika ino inofanira kunge ichiendeswa mudirection yekuti tibudirire tese tinge tichikwanisa kurarama zvakanaka. So tiri kuti zvakaitikawo zvakamboitwa navamugabe zvanga zvakanaka chaizvo, asi hapasisina, hazvisi siripo. So hatingaselebreti zvinhu zvakare tichitadza kutarisana nezvatakatarisana nazvo zviripo zvanhasi. Mugabe wanhasi asiyana namugabe wa1980, asiyana namugabe wa1985. Even ikoko kuna na1985 nana1980 pane zvakashatisisa zvatinoziva zvakaitwa nehurumende yavamugabe ivo varivo prime minister kumateveleland vatinoziva vakaitika gugura hundi. Asi vanhu vakanyarara, vanhu havana kuda kutaura nezvazvo. Asi zvinongotadza chete kuti kubvira pakutanga utungamiriri hwavamugabe hwavanga usiri utungamiriri hwakanaka. So tuti kana zviripo zvavakambozama kuita zvikoro zvakambo, asi iko zvino tiri papi? Vana vakazvarwa iko zvino vese havazivi upenyu hwakanaka nekuda kwekuti vamugabe vakatadza kuzoziva pekugumira, vakatadza kuzoziva pekupasa bhatani vachisiyira bhatani stick kune vamwe. So izvozvo ndozvinova disqualifier kuti vange vachikwanisa kuwana rukudzo rwatingadai tichivapa seZimbabwe nekuti vakatadza kuziva pekugumira.
Aha, ndinotenda mwana mai love mochinoputsa, ramba uri parunare. Uyakhuluma ke unobhala jikelele webandla leMDCT kukatsalwa basakhulayo ulove mochinoputsa uthi ngokubona kwakhe umongameli Mugabe kalungelanga ukuba aphiwe inhlonipho enje ngoba njengokutsho kwakho chinoputsa kunengi asekumochile elizweni. Uyakhuluma ngodaba lwegugura hundi kwafa abantu more than 20,000 eMatabeleland le Midlands ngesikhathi zabo between 1983 to 1987 khonapho ngesikhathi segugura hundi. Ngakho-ke uyatsho uchinoputsa uthi hayi yena kavumelani laleli langa lali holiday laleli khefu. Utsho njalo njalo uthi kabavumelani lakho njengabantu be-MDCT. Joining me now also is my homeboy, that's Tamani Ncube, all the way from Kamadlambuzi. Munjani Ncube.
Chilankomo, munjani bone bani.
Hai, ito mama zvedu, kunjani kumapanyana.
Hai, kumapanyana tahakadzwa nembava koga.
Hai, lubaka gwayo, yoepinda koga. Ngakunjalo Ncube. Let's dive into it, Mr. Ncube. We are talking the Robert Mugabe National Youth Day, which is now a public holiday, being observed on the 21st of February, which is Mr. Mugabe's birthday. Good idea or bad idea?
Thank you very much, Mr. Nkomo, for inviting me into the show. I think it is a very bad idea because when we are talking about a state that is as dysfunctional as Zimbabwe, it's actually embarrassing to give heroic status to the people who have been responsible for letting us down in such a critical manner as what Robert Mugabe has done. And actually, I think the greatest asset in the hands of the oppressor is the brain of the oppressed. I think we have played well into the hands of this dictatorship such that it now dangles every critical situation in the manner that it wants to. Because our brains have totally been given to Robert Mugabe and his dynasty.
Mr. Ncube, can I interrupt the ngicela ubambe kanjalo ngizaphenduka kuwe silomunye ubaba wezanu PF lapha ucingo lwake luyahlupha ngakho mfuna ukumupha ithuba lungakaze luqume ucingo lwakhe ngiyaphenduka kuwe Ncube uxole ngalokho Timbo Tora va Jim Kunaga is an UPF activist. Mkoma Jim Magadi.
Takanaka ni Magadi koko.
Aiwa Takanaka wo says it are new phone yenyu kuneza va kunaga. Si Timbo Pinda Munyaya iri mudariro nhasi nyaya yezororo ratarwa hurumende ichiremekeza vamugave vanhu vari kunyunyuta vari kuti haiwa handizvo vamugave havana kukonzera kunge vachipiwa ruremekedzo rwakadai muri kuzvionawo sei
Ya inini ndiri kuzvigamuchira nemavoko maviri ndiri kutoti hurumende yeZimbabwe yakanga yanonoka kupa zviri pamutemo kuti zuva rakaberekwa mutungamiriri wedu wenyika ive holiday munyika yedu neZimbabwe chiri ichi nhau yekuti tinofanira kuremekedza mutungamiriri ichitenda mabasa avakaita ekutibvisa munyika yeutapwa iyo yatakanga tichishungurudzwa nekutambudzwa nevachena so nekudaro ndinotenda ministry yavachombo yehome affairs nekudeclara kwavakaita zuva irori kuti ringe richiremekedzwa munyika yose yeZimbabwe uye ive zororo
But critics argue, Mr. Kunaga, that the damage that Mr. Mugabe has done since independence has actually deleted, has erased all the dividends, all the respect that he once had as a freedom fighter, as a liberator.
Yeah, I think, you know, pfungwa dzavamoyo kushoropodza nekushora baba vamugabe hadzina kutanga nhasi ipfungwa ndo dzakasara muvanhu vakakoronaizwa vabreni dzavo nevachena so nekudaro tinovapa nguva yavo yekuramba vachitaura mashoko iwawo akitotarisa kuti ko ruzhinji rweZimbabwe ruri kuti kudii kuburikidza neutongi hwababa vamugabe kubva kumashure kwese tikatarisa maelections anga achiitika baba vamugabe vanga vachingobuda shudhu naizvozvo kana pa2018 vari kunobuda zvakare shudhu saka ndiri kuona kuti vanhu venyika yeZimbabwe vari kufarira utongi hwababa vamugabe nokudaro pfungwa dzavamoyo dzekuti pane chadzosawo mumashure nababa vamugabe ina handina kungochiona izvi tikatarisa munyika yedu yeZimbabwe nyaya yeeducation yapadanho repamusoro kuburikidza neutongi hwababa vamugabe black empowerment to the people tarisai muone takuimpoiwa nhasi upfumi hwakuya mumaoko evana evatema ivhu rakauya mumaoko evatema saka handione kuti ndepari pari kukanganiswa nababa vamugabe handina kumbopaona ende handifunga kuti ndichapaona izvi
Aha, thank you there, Jim. Asi upfumi hwacho huri kumawere nyika isisina mari yayo ilizwe kalisela mali yalo ukuselakala kwemisebenzi almost 95% hapasina mabasa munyika vakunaka
wai uri kuda kushanda uchine pfungwa dzemurodhiza dzekuda kuti bhasi kune mumwe munhu iva murungu iwe pache zvako zvishandire why do you want to work for somebody we've been given the opportunity to be employers for ourselves ina handichadi kushandira munhu ini kupinda basa pakambani ndinopenga Ndakuda kutokiwo diemployewo varungu vauye vachindishandira. Yaemabhenderi nguva yavo yekunge dichivashandira. Nau ndini ndapo. Ndofanira kunge ndichitoemploya varungu vezondishandirawozve. Ndokukurazve.
That's a good idea there, Jim Kunaka. Please do stay on the line, Ndiriku Zoga Kwauri. And also, love much in Opusa, Rambai, Muriparunare, Ndimbo Zokera, Mpenduge.
So, nayanga ane ruzivo rwekuti makambani anoranwa sei, haitaura mashoko akadaro nokuti makambani makuru chaiwo ari kutovhara. Asi kana vajairawo zvavo zvokutorera vanhu mari mumabank seminars, uko kudando kwainganzi mari inowanikwa. Kudando kunga kuzvishandira kwaanga taura nezvako. Kwete kuzvishandira kwekuti kweformal economy hamuna mari muno munyika.
Aha, thank you there, Mkoma Shinopusa. Let me go to Mr. Jim, mbobata wakadaro mwana mai chakupa akomukana, ndimbodzokera kuna vanhuve. Mr. Nqube, I interrupted you. Go ahead, ngena kona po mutaka baba.
Ndikuti kuna vantu vakunanzelele kuti kune gama esintwini elihle elithi umuntu ubonwa esefile. Hayi ngoba lelo gama kuyabe sekubonga umuntu engasezwa, kodwa abantu babebona ingozi yokuthi khona umuntu engabongwa ngemsebenzi ayenzayo esaphila, hlezi esesiya ekufeni awone konke okuhla kwenzileyo. So umgabe lo obongwa kangaka engakafi, mhlazana esefile uzabongwa kuphi? Kumbe kungayenzakala ukuthi khona afe kakhesi esewone konke lokhu akwezileyo, njengakhona lokhu esikubonayo ukuthi khona phose konke aqala ngakho esasicabanga ukuthi khona kuhle usekuphambanisile. Usebongwa ngakuphi ngoba yonke imbali yakhe useyiwonile? So khona lokho yiko okuthi ukuthi khona nxa umuntu ovela elizweni elifana leZimbabwe ezakhuluma ngokuthi khona umuntu osebhidlize umnotho weZimbabwe kangaka, wahawulisa abantu kangaka, wabulawa abantu ngegugurahundi, wayenziwa lonke lolu thuko olukhona namhla abantu beZimbabwe basabalele ngamazwe, bese kuthiwa umuntu lo uyabonga. Kanti umuntu ubonga lanxa esenza okubi yini, kumbe ubonga esenza okuhle? Ngoba umgabe yonke into ayenzayo kathesi yinto embi. Khangela kathesi lodlakela olwenzakalayo ukuthi khona unkosikazi wakhe uyasuka aye kwenza udlakela kwelinye ilizwe elifana nele-South Africa, okufanele ukuthi abantu beZimbabwe baphile khona ngokuhlonitshwa, bese sithi abantu abanjalo kababongwe, kanti beyibo abaguguzela izinto ezifana ne-xenophobia. Abantu be-South Africa basikhanyele njani nxa umama welizwe esuka esiyabhaqabula izizalwane ze-South Africa? Khona lokho yiko kuthiwa khona abantu abanjalo abalemuli enjalo bayenzelwa ikhefu. Lokhu mbona ingani kuyasiyangisa kakhulu. Labona laba abantu abamelana lento enjalo, mbona ingani kumele ukuthi khona bahlolisise ukuthi ubuchopho babo buhleli kahle yini.
Aha, thank you there, Nqube, ndizaphenduka kuwe. Mkoma Jim, vanqube vari kutaura panze, aiwa zvina maturo zvaitwa izvi. Vakutaurazve nenyaya amai Mugabe. Vanonzi vakarova munhu kuSouth Africa uku vari kuti aiwa izvi zvinonyadzisa. Asi manga muchida henyu kuresponda kuna vachinoputsa, responda ipapo ndisandatora muterere.
Chekutanga avo vachinoputsa ndoda kuti vazive nyaya yekuti ivo nebato ravo reMPC ndivo vakanochema vakakumbira masanctions munyika yeZimbabwe, vachifunga kuti achabata vanhu veZANU-PF chete. Havana kuziva kuti kana naivo achavabata, zvisinei vadaro, isu zvebato reZANU-PF richitungamirwa nababa vaMugabe tiri mubishi rekugadzirisa ikonomi yedu kuti idzokere payakanga iri. Chekutanga chinodiwa munyika ndechekuti vanhu vaguta here, havakutofa nenzara here. Takarai takatorova komanda agriculture, takatoi hatisatobudisi mari kunotenga chikafu, tatanga tichiita makora apfuura, tanga tichirohwa nedzau. Mari iyo yatanga tichitengesa chibande takuchienda nayo iko zvino, takunomuta railways yedu, takunomuta zvikosio, takuenda takunomuta makambani ari kuvharwa nemabhunu achienda nekunyunyuta kubudisidza nenhau yeredu ratakadaiwazvo. Ngazvishe nyaya yekurohwa kwe
kwemusikana kwemusikana ku South Africa.
South Africa na first lady mai vakagona vakaranga mapenzi kuda kuti uraira vana ve first family nezvirwere. Dai ndacho vakadhuze dai ndakatovabatsira maiva vakada kuti ndikangosangana nako kamusikana akandongarova futizve. Unoda kurohwa timahupo kuda kuti uraira vana nechirwere cheHIV. Kwete kwete hatidi izvozvo mai vakagona. Shamira nawo kunyango mukadi kunyango kutambizi eda kuti mai rasungwa
nomakanyara
mai hana kusungwa
Jim
akatosungwa inini kapasacrifice kune vatichira nijeri racho
Jim mai ndo vakataza kuranga vana vavo vachiri vacheche vakataza kurera vana vavo saka vanozvozvigona here nhasi amajaya akakura kudai.
Vana vavo vachiri vadiki ndokusaka vakavaranga vese havana kurova hwani vakaranga vese semuri kungomhanyira hwani diki vakaranga vana vavo
vakarova hwani vakarova hwani
vakasiya kukakomukomana
usati hure kaozvizivi izvozvo ivara rinonyadzisira iroro. We are not encouraging such a kind of language. Tongo murespect awo musikana wacho ye
hure ukaona uri musikana uchienda kumba kwomukomana ukati waroorwa uri hure.
Aiwa Jim, don't use that language. Just don't use it. That's not the kind of language that we use on this program.
Okay, ndatotaura zviko zvinogochinja here.
Jim.
That will never change.
Okay, bye-bye, Jim. We'll talk some other time. We just not, you know, we don't tolerate that kind of language. We cannot say such kind of language about anyone in ZANU-PF, or you, for that matter. I wouldn't allow anyone to say the same about you. Saga, we...
Zvinongotaridza kwavanobva sepolitical party kuti havana respect yemadzimai, havana respect yevanhu. Jim akakura akakudzwa muculture yekushandisa violence, muculture yekushishidzira vanhu, muculture yekutaura zvinyadzi. Saka paari apa hapana chimwe chaanoziva kunze kwekushishidzira, kunze kwekufunga kurova vanhu. Asi tinoda kuti tingotaura kuti aiwa vana Jim vanofanira kuziva kuti tasvika kumapeto nechihurumende chavamugabe, kuda kana kusada upenyu hwavo chaihwo hwasara hushoma. Kuda kana kusada 2018 vamugabe vachadyiwa maelection, vana Jim vachasara vakamira paiko, vana Jim vachasara vachiti kudini. Takazoona nyika dzakawanda dzine madikteta zvakadai zvichitika, vanhu vachipiwa mazita mamwe emukurumbira pasina zviripo, vachipiwa vachitusumadzwa vatadza asi vasingaguma, vanhu vasingaudzwi kuti vari kutadza. So tinoda kungotingoti aiwa vana Jim seanai neku famba nezuva raakuda kudoka zvat mangwana kuchaedza ende hatitendei hatiwirirani nekushandisa violence nekushandisa mashoko akashata. Ngatirespektei vanhu sevanhu, ngatitarisei mafacts kwete kuva emotional nemaissues. Asi zvinongotaridza chete kuti vanhu vezanu vanhu vezanu.
Thank you, the love more. Please do stay on the line. Tine urombo nezvataura na Jim Kunaka, and as a result, we had to let him go. We don't tolerate the kind of language that he was using here on the air, referring to Gabriela Angel, the young lady who was allegedly assaulted by First Lady Grace Mugabe in South Africa. Ataura zvinonyadzisira Jim Kunaka nemusikana iyeye. Saka naizvozvo tangoti timbosiyana naye zvanhasi, tichange chikurukura naye zvake pamamwe maprogram munguva dzinotevera. But zvanhasi tatraya kureasona naye kuti aiwa usashandisa mavara akadaro, sashandisa language yakadaro, asi aramba achingoishandisa, and as a result we had to let him go. Si yaxolisa kakhulu ngoJim Kunaka osakhulayo webandla leZANU-PF okhulume amazwi ayangisayo angavunyelwayo esingawakhuthaziyo esingawakhulumiyo njalo emoyeni. Ubekhuluma ngonkazana ngontombazana obikwa etshaywe ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa. Ngalokho sithe ayikwanele okwalamhlanje Jim, ungahamba sizakhuluma lawe ngale kwezinye insuku, kodwa okwalamhlanje sikukhuzile sathi hayi ungabo sebenzisa amabala anjalo, waqhubeka wasebenzisa. Ngakho okwalamhlanje bye bye Jim Kunaka. Injalo obekhuthaza lo dlakela uthi ngawo uyahlangana layo unkosika unkazana lo ntombazana lo, ubeyamtshaya ubeyaphathisa unkosikazi Grace Mugabe. Ayisiyonto esikhuthazayo njalo emoyeni udlakela olunjalo. Ati kurudzire mirijonga pano pa Studio 7. Let's be civil. That's what we are all about. Timbotora mtereri mkoma kauta Elton za Mapinge. Magadi wa Mapinge?
Ndiyati makasile.
Aiwa ti tribo edu kana muchifarao?
Ya, nofara chaizo.
Mainzo anyaya iri mudariro nasi?
Ndainzo abati. Ndo nazo angu pataura wa jimwe. Wanga uchitaura au mapuizi akanaka ndungira nao bati ndasungu pisa na nao kwa wataura. That kind of language ya washani saye kuti minuti wanga uchida kusa makutaura kuti asi nyari ponde kuti ini angu andi woni chagai pira vamgabe.
Murukuta amoni chagai pira vamgabe kana kuti kutarwa kwezuva iri rekubereka kwawo kuti public holiday.
Kutarwa kwezuva iri rekuti rigozo cherechedzwa vanhu vachipemberera zuva iroro.
Saka murukuti zvakanaka chose.
Ndiruti zvakanaka chose because vamugabe vaudhara kusvika izvo patiri pano nhasi is playing a pivotal role munyaya ino yezimbabwe yani. Uye vamugabe tinoona kuti munhu akazvipira kufira munhu akazvipira akaenda kuhonda achiita nevamwe vose vakaita kunyika ino igova nerusununguko ndivo vakaenda kuhondo. Saka kutarwa kwezuva iri chinhu chakanaka chaizvo, hachinganzi chinhu chakaipa. Kunyange hakungoti zvavo kusouth africa vamandela vakazoshaya zvavo, asi pakatotarwa zuva rekucherechedza rekucherechedza kumusi wavakazvarwa. Amino kana dziri chokwadi asi ndinovimba kuti ndizvo. Uye tinoona kuti vamugabe kutarwa kwezuva iri chinhu chakanakisa nokuti zviito zvavo uye utongi hwavo kunyange vamwe vasingawirirani nawo, asi nikuona kwangu nemafungiro angu utongi hwavo hwakanaka. Asi vamwe vari kuita despise dominion, vari kuzvidza utongi hwavamugabe. Asi ndanzwa pachitaurwa nemuteereri handisi kuziva kuti ndiani ataura, sanga achitaura kuti nyika haina mabasa watwati amen amen achiti nyika haina mabasa. Asi tinoona kuti vanhu vari da kuenda kundosevenzera varungu, asi tinoona kuti nyika inoi muchiri nevarungu. Taona kuti varungu ndivo vaiva kumabrazi vatema
varikupi varungu vacho vakadzingwa nezanu PF mukoma vachiripo here?
Vachiripo yala.
Ndati vachiripo here varungu vacho sezvo vakadzingwa nezanu PF?
Aiva havasisipo, handiti havasisipo. Tinoona kuti vanhu vari kuda kuti vawane mabasa, asi ivo havasi takapiwa minda yekuti isusu tipanise kurima asi vanhu vari kuda kusiya minda iyo yatakapiwa vachida kuenda mumadhorobha kundoshandira vanhu asi isusu tisu vanhu vanofanira kushandirwa kutoshandirwawo nevarungu that's why maiona varungu vasati vadzinga vachiri muno vaida mapurazi vairambira kumapurazi nekuti vaiziva kuti ndiko kunobva mari ndiko kune upfumi asi tiko zvino vanhu vari kuda mabasa emumaofisi vari kuda mabasa emumaasi
vasingasaka vamapenge saka rimaika muvape mabasa varungu vacho kumapurazi ikoko sezvo takatora munda
izvozvo zvino zvichavapo zvino zvinogoneka nokuti minda takapiwa asi vanhu havasi kuda kusevenzesa ivhura takapiwa iroro vari kuda kuenda mumatowns asi vasingazoti mabasa even ukatorima isu takarima izvi ndotenda zvikuru kwazvo nechirongwa checommand agriculture chakaitwa nemutungamiri wenyika nokuti gore nei takawana bumper harvest through that program iye ichocho vanhu vanofanira kupaona ipapo nokuti tava kudzokera nyika ino ichiri musadic region yaiva ifood supplier continent country ndiyo yaisupplier food kunyika dzose dzemusadic saka tava kudzokera pachinzvimbo ichocho nokuda kwechirongwa chakaitwa nemutungamiri wenyika saka handisi kuona pane chakaipa kuti patarwe zuva
paite holiday aiwa maita basa tokumunzwisisa ipapo vamapinge regai timbotora vamwe vatereri asi tinotenda nepfungwa dzenyu nekupinda muchirongwa
alright I'm listening
okay thank you there ndivamapinge vari kuti havazi kuona chakashata nekutarwa kwezvororo rekuremekedza kwavamugave ngapenduka kuwe mnumzana Ncube enda mkoma love more please also do stay on the line andimbotora mtereri ngitole ngitate umlaleli umpongeni sithole emzansi Africa kunjani sithole
ngiyaphila baba njani
hayi siyaphila unjani emzansi
hey ngiyabanda mani ngiyabanda kakhulu namhlanje
hayi ayavalelisa amakhasi
ayasihamba wena
Yeah, uluzwile udaba baba akusiphi umbono wakho
ngiyaluzwa lolu daba mina kodwa angiluboni luhamba kahle lolu daba ngoba phela masibheka umgabe ngendlela into aziza ngayo ayi angiboni ukuthi angaze aphiwele enhle unipho ukuthi kuzalwa kakhe kube yiholiday hayi hayi ayisonto eright le ngoba phela imisebenzi yakhe kayikho emihle nje kuphela bona abasebenzisa okwepolitics izani ukuthetha isebenzisa ipolitics kugovernment kakhulu basebenzisela bona okokuthi bayenza into abayifunayo noma into yakhona noma abantu bengakudingi lokho bona bakwenza kuukuthi kube yinto esemthethweni kodwa ngendlela engiyibona ngakhona mina kusebenzi umgaba ayikho indaba yakhe ayiyenzileshe ngoba abantu phela bayahlupheka ayikho yena leyi one into yakhona wakwavuka kusasa kuthiwe ucabanga into elengqondo ezoba right but konke nje mina ngikuboni kusebenza abantu bahlupheka akunani akunalutho akunalutho noma engavuke kwesezeka nje wabantu besifa nje kuvuka nje kuthiwe akasekho angiboni mina okokuthi kulabantu ababili abathathu abazokhala kuzokhala wona mota zakhe kuphela ayikho nje enye into ebambekayo kokuthi umgabe singamkhumbula ngani mina kanguboni kusebenza kakhulu kahle kahle enye into engizoyibuza kokuthi yena leyo into abayiyenzayo kodwa ma ngabe kungangena enye igovernment balakho ukuguqula futhi kusebenza kungasebenzi
hayi basho njalo abanye abakwe-m d c bathi bengangena bona embusweni baza kucitha lokho
ya vele kufanele bakuchithe ngoba kusebenza angikuboni mina kusebenza lokho ngoba vele ukuzalwa komuntu angeke eze kufake kube yiholiday ukuzalwa nje kwakhe maybe kufa kwakhe mhlawumbe kube bayenze ngcono nothi ukuzalwa kwakhe amboni nje lokhana nje kuphela izane ukuphesa yona ithatha nje enye into engelancedo beshone behleli phansi becabangana naleyo nto kodwa abantu behlupheka phandlela akunazimali akunani kuthi bacabange ngakho kodwa wona bacabange into enganamsebenzi angikuboni mina kusebenza lokho kunekabona bahlale phasi bacabange into ezilengqondo
hayi siyabonga ukungena kuhlelo mnumzana sithole
ya ngiyabonga baba
20 minutes before 9 o'clock is the time here on Studio 7, and the topic is the declaration of Mr. Mugabe's birthday as a national holiday. Good idea or bad idea? Please give us your views. Ndisanda tora mumwe mtereri gempenduge go mnumzana Tamani Ngube, youth activist. That's my homeboy. Mr. Ngube, I'm sure you wanted to say something in response to Jim Kunaga.
Ngithanda ukuthi abalaleli babananzelele ukuthi khona bangamahlumela odlakela lona lolo olungaba ngolomlomo olwamazwi kumbe olokwenza, ngoba khona lokhu ukuthi khona abantu abafana nabo Jim Kunaka bazavuka beyinkokeli kuzani uPF enje ekhuluma inhlamba, enje ethusela abantu, enje ekhuluma udlakela. Kuyasitshengisa ukuthi khona yibo abantu esizavuka kusasa thola sebegcwalise iphoyizeni engqondweni zabantwabethu ukuthi khona babaphi amagama banikwe lama-holiday. Umuntu okhuluma njengoJim Kunaka ngakusasa ezavuka enikwa i-holiday eyokuthi khona kwazalwa umuntu onjengoJim Kunaka, baneshiwa khona lokho mahlaba ezulu kuyabe kusithoni ekusaseni lelizwe. Njalo kunye abantu okumele bakunazelileyo ukuthi khona eZimbabwe sinohlupho lokuthi khona inhlanganiso yezombusazwe iqina isiyo enkulu ukwedlula ingqondo zabantu. Kokona lokho kugcina kuzalwa kudlakela, ikokona lokho kugcina kuzalwa ukuthi khona abantu bethi beseparlamente bebe bephupha ukukhulisa amaphathi abo ayezombusazwe ukwedlula inhlalakahle yabantu. Kugcina abantu bethethe isikhathi sabo esiningi bekhulisa abantu bebanika ama-holiday, kanti ilizwe lithabalala lisenza kanje. Khona lokho mina angikhuthazi, ngikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi khona banazelele ukuthi khona akula bandla lezombusazwe kumbe umuntu omkhulu kulezi zalwane zeZimbabwe kule kusasa eZimbabwe njalo.
Mm-hmm. Qhube kubambile khonapho Ncube. Ndi also love more Rambori Parunare mwana mai ndimbotora mutereri va Abel Muvuti ku South Africa. Va Muvuti makadi.
Ndiri makadi wa kuroko.
Aiwa, tinofara kana muchifara u.
Hai, sati kufara.
Chii chanetsa?
Zviri kunetsa kunoku.
Zvaka press.
Ndiri pandau iyoyo yekuti Mugabe vapuwa status yekunzizvo February Movement International Holiday. Ine ndinopokana napo nekuti mukaona mabasa akaitwa naDr. Joshua Nkomo vachiri vapenyu. Haana kumborecognize kuti munhu uyu akashandira Zimbabwe. Why is it that vari kuda kuti vaite fanika vamugabe ndooga vakarwa hondo kana kuti ndooga vakabatsira Zimbabwe? Yeti kuna vanhu vakaita fanika vana ndavaningi stole vakabatsira Zimbabwe zvakadarika ivo vamugabe vakazopinda mumashure vazvani chifomeyo, handiti muzviona? Saka inini ndine against that idea plan. Nenyaya yakaitika kuno kusouth africa taakutosvika kutofamba mumarodhi nenyaya yekuti mudzimai wavo anouya kunoku oya orova mwana wavaridzi, vakaregei kurova vavo instead vanorova mwana wavaridzi zvitesei, handi munozviona? Saka zvese izvozvo izita rokuti Mugabe rakaipa riri kupinda muno munyika dzese. Kusingapore uko kune zvakaitika futi kunana Singapore vakarova mamajournalist, handi munozviona? Izita rokuti Mugabe ratava kuti isusu rakanaka vakanaka chii kana vasingazvizvo kana vasingakwanisi kubatsira nyika. Isusu tiri kuno kusouth africa tiri kutambura, vanhu vazhinji vari kungotambura, vamwe vari kutorera mabridges vachirohwa nemhepo vachirohwa nechanzi nokuda kwokuti utongi hwavamugabe hauna kumira zvakanaka munyika, handi munozviona? Saka isusu tiri against that idea. Kana dai hurumende ikauya imwe nyowani ngavabvise zvese zvakaita, hazvina zvachotibatsira munyika nokuti hapana chatiri kuita. Hapana way forward yatiri kushanda nayo tichiita, hapana.
Saka muri kuti yogadziriswa sei nyaya vamuvhoti
vozi ngavaregedze vaite zvavanoda, asi next year patinoenda kunovhota
panongo wina opposition party ngava bvise zvese zvakaita nokuti hatina zvazvitibatsira izvinezvi nyika yaya yanga yakanaka yai makoronga ega rega marodhi vopa munhu akaita kuti nyika yange iri makoronga ega rega marodhi vopa munhu asingazivi zvaari kuita munhu asina direction iye zvine zvete 93 years just imagine 93 years vana iye president Ian Khama vari kuresigna president Eduardo dos Santos vari kusiya but ivo at 93 years why can't you think kuti regrind chisiya zvinhu zvindisiyireo vadiki wodza muzanupf wodza mumdc wodza kune imwe political party zviri nani pano kuti tirambe tichingonzi vamugabe 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 hapana zvauri kutiitira chii
aiwa tinotenda vamuvuti
as a nation hapana
tinotenda vamuvuti nekupinda muchirongwa
totenda nimaita basa nokuti batawo panhu pawayapa murambe muchingoti bata tichiitswa kuno
aiwa tisaramba tichimufonera
maita basa
Thank you there. That's Abel Muvuti making an argument that, you know, why should Mr. Mugabe be honored in this manner as if he's the only person who went to war, he's the only person who liberated Zimbabwe. He argues that there are icons like Ndabaningi Stole and the mighty Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo who are not being honored in a similar fashion. We are choge umuvuti uti kulabantu abafana labo Ndabaningi Sithole labo Joshua Nkomo abamele ukuthi ngaba yahlonitshwa ngendlela ephakemeyo ukwedlula yena umongameli Robert Mugabe. Love more before I come to you let me take a listener here. I want us to talk about I understand that as the MDCT youth you had some activities today. You'll be telling us more about that. Kodwa singakangeni ke kulolo daba. Study umlaleli unkosi yami eMzansi. Kunjani inkosi?
Ngiyaphila baba kunjani wena?
Hayi siyaphila inkosi enkulu. Kunjani kona ngapha?
Hayi yabanda nje khona kodwa.
Hayi isikhathi sakhona.
Ye ngifuneke ngicazulule kulolu daba lwethu esikhuluma ngalo namhlanje la.
Suphakade ba.
Ye. Inkinga yabantu bakithi ukuthi uma sesikhuluma indaba ezifana lalezi abantu basuke babe too emotional ngendaba yakuthi uyiphathi yiphi lo uyiphathi iphi kodwa thina uma sikhuluma la endabeni asike sikhulumeni singamaZimbabwe kahle kahle angiboni mina ukuthi umuntu ongowezani nxa engumuntu othanda izani ngenhliziyo yakhe yonke sibili angathi next year ngaba election umgabe abe nguyomelela iphathi makuthiwa iphathi ezaba ile future empilweni I don't think so eZimbabwe sinje angiboni ukuthi into esingayifuna kukhulu umgabe kuyini mina lona sengukhulu osomelele sethu umhlala phansi anika abantu baqhube ngoba ilizwe lela lizoqhubeka even after umgabe ilizwe lizalalo ke siyaphambili angiboni ukuthi umuntu ole normal state of mind angathi iZimbabwe at this particular point in time izinto zimi kahle angiboni lokho mina manje ukomrade Jim Kunaka asazefuna ukuthi ngabe la ngomunye ongengezele ukushaya abantu ukuthi uvele kuyacaca nje indaba yabo labantu ukuthi kuthi nje nxa ukuthi umuntu uzwa into zezano ungumuntu wa wenye iparty ungazange kube umuntu wezano awungayi understand le ndaba laba bantu they are violent they kill people they brutalize people they beat people like what comrade Jim Kunaka is just saying yinto abayiyona vele kathezi sigcwele umhlaba wonke sidlala ukuthi upheka ukanti ekhaya bekuride siyasongelisa ngisuke ekhaya mina manje ngemoto encane ngithi ngiyebona abantwana amapholisa from Beitbridge to Harare uma ngobe kumele siwuhambe nge-6 hours sesiwuhamba for 10 hours ngoba every 2 meters kusepholisa every 2 meters kunepholisa azange sikubone sikhula konke lokho makuthiwa izinto zimi kahle eZimbabwe why amapholisa wonke esemgwaqweni njengakhona ukuya Ngiyabonga mina.
Mhm. Hayi siyabonga Nkosi enkulu ongena uhlelo ba.
Ngiyabonga, ngiyabonga ngiphinda njalo.
Hayi siza kwenza njalo. That's Nkosi yami bari kuchema-chema nemapurisa yanzi akazara mumigwagwa bari kutswaga echoko muhomwe utike akulalizwe elinjalo. Tamani Ncube is back but first I love more Chinoputa. You had some demonstrations today, love more. Tell us more about that. What were you guys all about?
No. We didn't have demonstrations today. We had a National Youth Council where we reaffirmed our commitment to pursue demonstrations, especially against the Zimbabwe Electoral Commission's running of the 2018 elections, where we said that we are going to up our fight against the ZEC to ensure that they will do the elections in a proper manner. And we also resolved that as the Youth Assembly, we are in full support of the alliance building process that is happening in the country. And we also castigated the awarding of 1 billion to the Robert Mugabe University, where we said that money could have been put to good use if it had gone to the existing universities to make sure that these universities are able to function well. And lastly, we also touched on the abuse of the taxpayers' monies by the two Mugabe boys in South Africa, where they are busy abusing drugs and busy abusing our taxpayers' money by staying in fancy hotels at the expense of our suffering taxpayers. And we were all advising Robert Mugabe and Grace Mugabe to probably consider leaving office and concentrate on nurturing their boys so that they can do better than what they are currently doing. So it was not necessarily a demonstration, but it was a meeting that came up with a number of resolutions.
And that goes back to what Tamani Ncube was saying, that it's amazing how these ZANU-PF are groveling, wanting to appease and honor Mugabe while he's still alive. You mentioned the issue of the Robert Mugabe University, which will be built to the tune of $1 billion. Money, critics say, could have been better spent on developing other underdeveloped universities, such as the National University of Science and Technology in Bulawayo, the Lupane University, and indeed the Zimbabwe, the University of Zimbabwe itself. Mnumzana Ncube, vaya kuluma balaleli lapha. Abanye abasithumela imbiko ku Facebook lapha kukhona omunye kuthiwa ngu Onesimus Matereke. Uloba ngesishona yena uthi hanzi naba Matereke, ini ndiri kufara chaizvo nekuti tange takasarira South Africa ine Mandela Day. Isu tave kuzovawo nerudo neredu rinodaidzwa kuti Gushungo Day. Vathokoza abanye lapha Ncube.
Hayi, Nkomo, kulesitsho esindebeleni esiyasithi khona abanye bathi nxa kulinyiwe wena instead ukuthi khona udlelwe emasimini zinkomo kumbe zimbuzi uyedlelwa izinja ingani ulime inyama. Yikho kwenzakala kithi kwele Zimbabwe. Nxa umuntu eza kuthi khona kule Mandela Day, uMandela lowo sowadlula emhlabeni emqathanisa lo Mugabe okhona, yikho phele lapho esibona khona ukuthi khona kithi kungumhlola. Kodwa ke mhlawumbe ukukutsho yikuthi khona phele ngo-2018 siya ekhethweni, kambe siyafisa yini ukuyakhetha abantu bona laba abangumhlola onje, ngenxa yokuthi khona nanzi phele impawu zombuso weZANU-PF ukuthi usukhithi kasezivela. Uphawu lwakuqala kuyikuthi khona sebesebenzisa amandla ukuthi khona babuse, okunye sebesebenzisa lokhu esingathi yi-blame game ukuthi khona babe beshona lo nalowo ngezizathu zokwehluleka kwabo. Okunye nako phele sebesebenzisa la mabutho kumbe la mapholisa ukuthi khona bathaya abantu, nampo futhi sebesebenzisa lentsha ukuthi khona iphelelwe ngumqondo, iphelelwe yikusasa. So sisiya ku-2018 ekhethweni, kambe yibo yini abantu esifisa ukuthi khona basikhokele bona laba? Njalo okunye ngithanda ukuxwayisa ukuthi khona kambe bona abantu beZANU-PF bacabanga ukuthi khona khona lokho asebekwenze elizweni leZimbabwe balelungelo lokuphiwa elinye ithuba ukuthi khona baqhubeke ngalo umonakalo yini? Ngakuyikuthi khona bafisa lelo thuba elokusonela ilizwe njalo. Mina ngithi abantu beZimbabwe abasukume ngokuningi ngo-2018 babatshengisele ukuthi khona ngeke sibuswe ngumuhlwa into esibhidliza simile.
Thank you there, Mr. Ncube, and please do stay on the line. Sevachidiki MDC, love more. Chirongwa chekutsvaga rutsigiro chekumobilize chirikufamba sei?
Chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka nekuti tava nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vataisa mumacommunities zvakasiyana kuti vafambise shoko rekuti FDC ichakwanisa kuzoitei kana kuti vanhu vanzwisise the message yatinayo isusu seMDC kuti tapinda muhurumende nekuti isusu tinotendera kuti muna 2018 chiri kuzopinda muhurumende asi tinoda kuti vanhu vange vachinzwisisa kuti MDC yakasiyana chiine zvano saka tine vanhu vatiri kushanda navo tine vanhu vatiri kutuma mumacommunities iko zvino rwendo rwuno semusangano takati marali tichaita zvedu asi tiende pano neapo basa redu guru richange riri mumacommunities basa redu guru richange riri rokufambira vanhu mudzimba basa redu guru richange riri rokutaura nevanhu vari mumabasa avanoshandira kuti vatinzwisise kuti vaone zvakakoshera kuvhota kuti vaone zvakakoshera kuchinja hurumende iripo saka ndozvatiri kuita tiri kuonasa kuti zviri kufamba zvakanaka ende uye vanhu vatiri kusongana navo vari kutaura kuti vatomirira kuti kana chirongwa chekuvhuriwa chokunyoreswa kwevanhu chavhuriwa aiwa vachange vachizondonyoresa zvakasimba vachizotaridza hurumende yezanu kuti inokwanisa kubviswa kana yarasika pakuchengetedza zvido zvevanhu nekuitira vanhu zvakanaka sezvairi kuita so hasha dzine vanhu dzokushayiwa mari mumabhank hasha dzine vanhu dzokushayiwa mabasa hasha dzine vanhu dzokumbunyikidzwa ndizvo dzichatibatsira patinenge takupinda muma2018 kuti tigokunda pasarudzo.
Muchaita bhora mugedhe here kana kuti bhora muzango?
Bhora riri mugedhe, bhora rinenge richifamba nababa vachangira zvinhu zvifamba zvakanaka sekuona kwauri kungoita nekunzwa alliance iri kuumbika zvakanaka zvinhunga zvikozvero zvanga zviripo zviri kugadziriswa munhu wese anenge achifambira pamwe chete achingoti shangirai chete chete sare chete chete muna 2018 saka tine chivimbo chokuti aiwa bhora richapinda mugedhe baba vashangirai vachititungamirira tichienda kustate house tichizovandudza upenyu hwevana vezimbabwe nekuti isu seMDC hatisi kutsvaga kutungamira nyika chete aiwa tiri kutsvaga kuvakurudza upenyu hwevanhu tiri kutsvaga kutransforma nyika ino kuti nyika inge ichitungamirwa muzvakanaka kuti nyika inge ichiwanawo upfumi hwarasika kuti vana vezimbabwe vange vachikwanisa kudzokera kumabasa upfumi hugoya munyika tigogara zvakanaka tisingambunyikidzwa.
Aha, thank you there, chinoputsa. Asi, babasa tunga, vacho vanokotsera mumisangano hongo nepese pese paanogara. Asi, he's no pushover as we have witnessed in past elections. That's a good one there. I love more. Ncube, your tenor, please give us your last word.
I want to strongly advise Zimbabweans that they've seen the dangers of creating an idol out of somebody. So as we move to the 2018 elections, we must be aware of what we are creating because we are going to suffer as a subject of our choices. We are suffering now because we elected ZANU-PF in 1980 and we created a god out of Mugabe who has turned a devil upon us and we are suffering because of those choices. So, people of Zimbabwe, you must be very wary as we move into the election mode so that we elect leaders who will be cautious of who we are and who will take significant concern of our needs and wants as a people. So, I advise people to elect leaders and stop this habit of electing dictators so that they play around with people's lives like what ZANU-PF has done for the past 37 years.
Mm-hmm. Thank you there, Ncube. And the last word goes to our two last listeners, Pana James Sanyangore. Hanzi, tangatanzwa nekushainirwa kuno Johnny. Hey, Mandela Day, manje, tavanere duo zuwa. Asi, mkoma John, hanzi, tibvirei apa nezuwa renyure Mugabe National Youth Day iri. And that does it for us tonight. Thanks to our guests. That's Love Mochinopusa, MDCT Youth SG. Jim Kunaka, ZANU-PF activist, whom, by the way, we booted out of the show for showing, for disrespecting, you know, the South African girl who was assaulted by Mugabe. And, of course, Thamani Ncube. This is Ntungamili Nkomo. Good night, Zimbabwe.